manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 13 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neyaya yatinoti money supply. And iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500.
Zimbabwe National Statistics Agency Zimstats inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 20.85% akandege kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo mamwe ari kutanga kuvhurwa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC yopa umbowo kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vechidiki veMDC voramba kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, vamwe vairatidzira vamwe vaingozvifambira havo. Pave kuda kusvika gore kubva zvabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Ko, pane zvachinja here? Tichange tichiongorora nyaya iyi nhasi zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 20.85%. akandege kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008. Izvi zvakonzerwa nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mwedzi wapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumaziva ndadzoka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vanhu vari kutengesa mari pamukoto vachipa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Nekudaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kudzika mutemo wekusunga vose vanotengesa mari pamukoto kuti vakandwe mujeri kwemakore gumi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neyaya yatinoti money supply. And iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500. Saka zvaakureva kuti mari yakawandisa iyoyo yaakundotsvaga zvinhu zvishoma zviri kuwanikwa mumaketi, iyaya yatinoti inflation. Saka ndozvatiri kutaura izvizvi kuti mutemo uyu uchatibatsira kuti mapurize edu agadzikane aive mapurize ari normal, tirege kuwana vanhu vane mari dzakawandisisa vachifamba vachitenga zvinhu zvinenge zvishayikwa mustreet zvinozokonzera kuti zvinhu zviya zvitanga kushayikwa. Saka kushayikwa kuri kuitwa zvinhu zvakare pambengi kuchikonzerwa nekushayikwa kwemafuta. Asiko zvino tiri kuona kuti Reserve Bank yakabatsira vanosupplya mafuta vose kuti vakwanise kusipinza mafuta ewende takuona kuti mafuta akuwanikwa mumaservice station hose hose saka zvichaita kuti maprices ezvinhu mumashops adzikire
saka tichitarisawo mutemo uri kuda kudzikwa nemutungamiri wenyika unopera kakwapera mwedzi mitanhatu vaziyambi vanovagurukota rezvemutemo vari kunyorawo here mumutemo unozoendeswa kuparamendi kuti unyatsove mutemo chaiwo
ichokwadi masimba epurezidendi ekudeclare mutemo uyu ane time limit ye6 yemwedzi mitanhatu 6 months saka zviri kuona kuti pamwedzi mitanhatu iyoyo minista wetu gurukota rehurumende rinoona nezvemutemo vaziyambi vachagara pasi netimu yavo vonyora mutemo iwoyo vouya nawo kuparamendi vodibhetwa kuparamendi kana wataurwa nezvava kuparamendi tawirirana semamembers of parliament unozoenda zvino raabhiru kuhofisi yapurezidendi vonosainwa waamutemo unopinda dumbiro romutemo redu narini narini unenge waamutemo kusvikira nguva inenge ichizofanira kunge takuita any constitutional change kana kureviewa constitution yedu asi unetenge waamutemo asi kubva iko zvino zvichienda pa6 months idzodzo mutemo uyu unotoshanda zvokuti munhu akaonekwa achiita mabasa okuchinja mari sezvatiri kutaura anotoenda kujere for 10 years
mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vanga vachitaura parunhare muharare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gifts Mugano.
Tingati inflation kukwira kuyaita zvanga zvagara zvataa pachena chaitotishamisa nechekuti vezimu stats pavaiti 4.4% vanga vachiverenga mafigures aibva pamashops api kunyange zvava kuti 20.8 yacho iyoyo iri pasi pezvatiri kuona mumashopu mukaenda mumashopu maprice mazhinji anga akwira 3 times which is 300% zvichifambidzana nenhau yerate yedhollar yaichinyiwa kumaket nekuti zvikuitika mashopu pavari kutenga zvinhu nokutengesa vanoshandisa inonzi replacement costing kuti ukatenga ukaodha zvinhu unoda kufunga kuti pandichadzoka futi ndichakwanisa kunozvitenga here futi and nekuti isusu Zimbabwe hatisi kukwanisa kugadzira zvigadziriro zvakakwana tinoende kusouth africa saka nyaya yecurrency inobva yadzoka back yakutibaya saka hongu tiri kunzwa kuti inflation yakwira asi kuona kwandiri kuita inini iri pamusoro peyavari kutaura yacho iyoyo munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira yakakwira zvisingaiti anotengazve mabasic yakakwira zvisingaiti kudhara kwaiva kune argument yekuti inflation haizokwiri stereke zvatiri kuona on average nekuti mabasic commodities ndiwo ane weight yakawanda tichiona mabasic commodities i35% weight out of 100 saka kumashure kwanga asi kukwira maprice acho saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodhailiwa neweight yakawanda kumabasic commodities asi tekana mashopu pari zvino mabasic commodities akakwira saka idambudziko kuvanhu vezimbabwe kunyanya isusu zvedu titambira mabondi note nekuti mari yedu iri kureva kuti haichina simba zvava kureva dai taida kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana kana kunyange tikadzoka hedu bheki kuhurumende kana vati 20% zvinoreva kuti maticha nemasoja nese macivil servants vane right nekodzero kuti vapuwe 20% increase kuti vakwanise kuva kushini paprice asi still hazvikwani kuti vamite maprize aro mashopu
ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari ndizvo here
ndizvozvo nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndo chokutanga ichocho ukatengesa ungoti wachiita hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 181 yakatorwa necentral bank unonyura
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura parunare vari muharare naBlessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti nengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti mitemo ine chekuita nezvesarudzo yachinjwa kwete kuti mapato ezvematongerwo enyika aswera achipomera komisheni yavo mhosva vanoti mhosva yavanonyanya kupomerwa ndeyekusafambisa basa zvakanaka Izvi zvataurwa papiwa hombowo nasachigaro wekomisheni iyi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mirizhonga yemusi wanyamavhuvhu 1. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza komisheni iri kuongorora zvakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti komisheni yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti. Amai Chigumba vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandure mitemo muparamende, vachiti kuti vemapato ezvimatongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato runoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapoliticians, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumaward kwedu nekumaconstituency ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorwa. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai, kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC ite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomisheni havana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musi wa1 Nyamavhuvhu vaigunungunwa kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzaive pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure sine Harare, izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wokuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya reziju yakataurwa naChief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine reziju inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wokuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musi wa1 Nyamavhuvhu vaEdison Runganga vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndivo vakapfuura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANUPF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora uchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANUPF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni, zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu.
Aiwa vanhu ngavanzwisei zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu. hatisati tasvika pakuti toziva kuti chii chakaitika. Saka umboa wautaura ndotaura vanovana ndaiso kutanga kavanhu vakabva kutanga tanga vaingotaura sekuona nekufunga kwavari kudii kwavari kuita. Basa rekomisheni nderekuzobuda panopedzisira musi wa 1. Chii chakaitika ndiani akaita chii? Izvozvo zvichiri kukomisheni ndinozo decide kuti zvinofamba sei.
Zvichakadai commission iyi yatichaenderera mberi musi wa21 mbudzi nekunzwa humwe ufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyoyi vechidiki vebato rinopikisa reMDC vaburitsawo gwaro vakwatori venhau vachitsutsumwa zvakanyanya nemashoko akataurwa nevamwe vakuru vemapurisa nemauto kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu muHarare. Mapurisa nemauto aya aipawo humbowo kukomisheni yavamonhlande iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wevechidiki muMDC uye vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Mochidziva kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, chekutanga ndechekuti tinoziva kuti anongori manyepo. Munoziva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu Movement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa futi nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite puti igova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kukomishini ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve unoda kutora iyo ndeipi?
Ndoda kuti tidzoke honorable paVanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa.
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvaazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunosenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty musangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa, all right, izvozvo zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti yedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kuparty. Ndo chete zvinongwa zvaive.
Mutungamiri wevechidiki muMDC vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Mochidziva vanga vari parunhare vari kuHarare. Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba yekuti zvitange zvakare kufamba? Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba? Zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto, izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu. Asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino, zvinhu zvakatanga zvakare kusunga, zvinhu zvichishayikwa muzvitoro, mari yekunze ichinetsa kuwana, mafuta edzimotokari achishayikwa. Izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona. Boka reZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi waGumi guru gore rino, kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika. nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vamugabe pachigaro vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatovei kuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tingati chakaitika pakaita vimbo yekuti paizova neshanduko, asi takatarisa kuti gore rapera hapana chatataona chashanduka. Zvinhu zvichakaomera vana veZimbabwe. Zvimwe nguva pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa, vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nokuti officially tiri kunzwa kuti economy iri kuita zvakanaka, asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems dziri kuitika dzimwe nguva zvinombonzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu, izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi gumi nemiviri iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwaMugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kunana Bulawayo kunana Gwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvekuti vaMugabe ndo vakanga vakasunga zvinhu mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Panguva ino gore rapfuura, mauto eZimbabwe Defense Forces akatanga kupinda mumigwagwa achibvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye akatsigirwa nevanhu vese kubva kumapato akawanda wanda ezvematongero enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Ko, vanhu vari kuona mutsauko here pakati pavaMugabe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Godwin Mangundla anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kuSouth Africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri, uye vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro aJorgina mubato nemuhurumende. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwavaMugabe. Mumwe wemugari wemuHarare vaOwenji wayo vanoti pakapinda mauto mumugwagwa vakambotadza kuziva kuti chii chaiitika, asi vakazofara apo vakaziva kuti chaive chirongwa chekubvisa vaMugabe pachigaro.
Sakuona patakaona kuti zvinhu zvakunoenda kuti vaMugabe vasiye basi, kutanga takatanga chita ndofunga matambudziko edu auri akupera. Asi nekuzoona kwenguva kuona kuti kubva kwakazoita vaMugabe kusvika pane parinhasi gore rino ratakutarisa kumashure kuti zvakaitika, takuona kuti zvataitakatarisira nezvataishuvira nezvataitakafunga hazvina kunge zvichizadzikiswa.
Vanoti havasi kufara nezvavakiitika pari zvino sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika.
Chinhu chakaitika isu vanhu tisiri mukati macho, chinhu chakarongwa kwachakarongwa, chinhu chakachida kuzadzisa zvachazadzisa. Asi isusu takashandiswa kusagudzikana neutongi hwaMugabe kuti zvibudirire zvakarongwa.
Amai Wini Dongo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vakabviswa pachigaro nechisimba, vakazvifarira nekuti vaiona sekuti zvaiita kuti vagare zvakanaka.
Sevanhu vaishuvira a change munyika, taiti kukauya new leadership, new government, zvinhu zvichachinja, but you are not seeing any change. Things are actually getting worse. Zvinhu zvokusha kwa mabasa achona. Yeah, vari kuti Zimbabwe is open for business, but we haven't seen anything chikunzi open for business. Mafuta hakuna, zvinhu zviri kukwira, and the salaries are not even going up, but zvinhu zviri kungokwira. So we are not even seeing the change.
Muzvare Melani Moyo vaudza Studio 7 kuti mufaro wavakaita munambudzi gore rapera wapera nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Vanoti semaonero avo hapana chashanduka, uye vave kutotya mauto zvichitevera kupfuura kwaakaita vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu.
Ende takatobatana tichitokurudzira tiriko kuvatanga tiri kuti aiwa masoja ngaaendere mberi pamberi nemasoja, tichiziva kuti tichifungidzira kuti zvinhu zvichanaka ende upenyu huchachinja, mabasa achawanikwa, vakaenda kudiaspora vachadzokawo. Asi iko zvino tikuona kuti hapana chakachinja.
Asi vaHilary Shumba vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa nemauto munambudzi gore rapfuura, vanhu vasununguka zvakanyanya munyika.
Ini ndoti zvakaitwa nemauto munyika yeZimbabwe gore rapfuura, tiri kufara kuti pari zvino mwana weZimbabwe asununguka. Hakusisina zvaya zvekuti aityisi dziro kana kutya kutaura mazita evakuru, ungave makombi, ungave maruva matinogara. Asi iko zvino izvi tinototaura takasunungudza kushoropodza kana kuti kukurudzira, tinototaura zvakaita se takasunungudza chingotenda izvo kuti masoja akaita chinhu chakanaka.
Vatiwo nyika yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vekunze, izvo zvange zvisingaitwe nehurumende yavaMugabe. Vashumba vati zviri pachena kuti hurumende yavaMnangagwa iri kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Vanongorora zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa.
Vanga vakapromiswa kuti after soon after kuvhisa vaMugabe vanhu vacha create a government of national unity where vanhu veMDC, vanhu veCivic Society, vanhu veZANU PF will be represented. Those saka people were very happy, but the promise yacho haina kuita sei, haina kuitiwa. Takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from
vagumbo. Vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kusvitsa gore rizere mangwana apo masoja akapinda mumigwagwa yeHarare akapitigura hurumende yavaRobert Mugabe nechisimba. Nhasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichibvunza vechidiki kuti pane shanduko here muupenyu hwavo kubva zvabviswa vaMugabe. Kana mchida kupinda mchirongwa chedu, tumirai WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Ngati sangane inasi mchirongwa The Connection muneni ntunga milinko mao.
Na chochi ziviso ichita batashika kumagumu echirongwa chedu chanasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ulolu ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba ukwedlula laphana sokubotshwana ukwedlula laphana iimpopo ezitaradeni siminengi
iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abe commission ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela eParliament kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abe bandla le MDC basole kakhulu indlela amapolisa namasocha abagcone ngayo phambi kwecommission ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
So edlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho kumadolonzima nxa kukhangelelwe ukuthi uMugabe washiya njani. Umnumzana Kuzana Idombo isakhamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside esiphatha amandla kumbuso kaMugabe akuqedanga induba elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe. Asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakutsho ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF. Kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamusi Harare umnumzana Thenisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba ukwedlula laphana sokubotshwana ukwedlula laphana iimpopo ezitaradeni siminengi lakho intengo yezinto isiphongo sitshintshela engxenye lowo mngamelo uyalungisa ngingazi. Angeke ngatsho ukuthi kodwa ke hayi umumo wakhona angiqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengoMugabe.
Emnanse dorobheni Harare sivili samacha susela kuSamora loSimon Mzinda saphota safika estate house sasuka sadlule munhu mtapa sadlula sayenyemva kweHICC asahamba zonke indawo andanyizisoli ngalokho esakwenzayo umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe angimkhanuki njalo lokho esiubonayo ukuthi lizwe selilibi ngiyakwazi ukuthi ngumnankakwa kodwa akutsho ukuthi ngithi umgabe phendu umgabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni ngazihambele siyakholisa thi kungcono
kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mahomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu bezimbabwe ezabenza abatshengisele azifezwanga nguhulumende kamnankagwa
okuqakathekileyo okwakudinga yizizalwane zezimbabwe kwakuyinguquko yezize ukuphila kwabantu ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe ngoba siyakhumbula ukuthi unovemba eqalisa eyinye ingxaki yayivele ikona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe lokho kungangukuthi sinxase sikhangela umkonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula njalo lokuthi uhulumende usenze amacingo okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunywe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ukungena embusweni kukamnankagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakungenza ngaphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuwa eko-constitution njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka njalo i-system ayitshintshanga from umgabe to umnankagwa kulanto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni kodwa i-system yankona lokhu njalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane lomaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kulayizolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulomongameli umgabe ekhona lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi kanti ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni kumabonakude lasebulenjini obekusenzakala izolo ukuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda, ziyabheda kakhulu. Hayi, ndiyo ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awula into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, awula mehluko, awula mehluko. Yonke into vele ziwesi, awula vele into vele ehamba yona, awula into vele elungileyo lapho, awula next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela aya phezulu. Tshengisa ukuthi uMnangagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza laso ezifuka umehlisa ngoba bathi bona bafunki bomgabe into ezizalunga kodwa kulanto osolulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga kwasukuyenzakalani kutho ukuthi bathembisana amanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa le ndaba lona, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Wanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sicune ngakontutu ziyathunga. Bobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edale lePhalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni, hatshi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa likhomishini umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphumele ngesikhathi umgcinisihlalo wale ikhomishini sipha ubufakazi kukhomishini edingisisa ngembangela yodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission, ZEC, unkosikazi Priscilla Chikumba utshelela ikhomishini edinga iqiniso ngokwenzakala mhlaka 1 kuNcwabakazi lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa ukuba ikhomishini yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lePhalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho, hatshi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwekhomishin ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhlaka 1 kuNcwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabwe, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezi zinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala, ngoba sicina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MDC. kuleta mfanikiso pano webutho leti masuthwala yatshontshe lizikhali sisefu yintini ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenza yilokho ukuthi zama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxevuzayo sibona ukuthi iyazivuzile ukwenzakala kwayenzakala abantu abavume uma kwayenzakala it's a mistake uma kuyimistake ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezinto ezingayalekiyo
osekusenzakala ugumbothi yikudlala ngengqondo zabantu
ezinye izinto zi-obvious ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo esikhulumela into ezingazizwayo bonke abantu umhlaba wonke okubonileyo ubone isotsha liguqwe phansi lidubula lalingekho ku-45 degrees engilali actually below 45 ungakhangela kahle ukhayele nje sebekwenziwa i-social media abaningi kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lona waye ku-shooting position even esamile waye ku-shooting position ngoba waye shooter exactly ngathi liyana kwakuyingaki from uqalisela ku-ground emhlabathini usiya phezulu sizofika kuye kwakuyi-90s ukuthi yawushuta zintsha abantu enyamini so kunzima kuyaleki lokuya
kuthi le kuyimizamo nje yabantu abazukuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo
manje abona ukuthi indlela abavala ngayo sebeyenza ukuthi ivini labantu abafuna uzoletha imali yithi abafuna uzoinvesta begcine besesaba ngenxa yokuthi ngizima besizwa abakhulu bamabutho abeyo bathenjiweyo elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngala baduze lawo besithi bona batshontshelwa izikhali ngamasivileni kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni so ngendlela engakutsho ukuthi bazama ukuvala ngapha badiliza kuyaxotsha abafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani wena uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityulwa wena abantu bathwele izikhali
okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare
ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani nomnyaka nje engenile esikhundleni bethetha amandla ngamasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi so akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangana bakwazi ukuthi into zihamba njani izinto ziyalahleka ezinjengembobho ama-civilians alaye imbobho yakhona so mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umbuzo aqhuma la esegidiswa yona leyo mbobho futhi
uDVD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yizihlobo
kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama-commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka bona labo kwesinye isikhathi baba bezibuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani into le singayicorrecta njani ngoba mina kathi esingendlela engibona ngayo even imuni ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu 1-2 uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kunje
kusenjalo abe-commission le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka 21 lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
kusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwali khomishini izolo
amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu bonke bekhangele so akungabi liqinisa ukuthi umuntu athi yena hhayi asiyo msotsha lowane lambona eguqile edubula abantu abadubulayo ngabantu be-MDC i-MDC youth assembly vele ayila mbhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi bayabathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo but esingakufuniyo kakhulu ikuthi bathathe abantu njengathi siyisithutha ezekuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi
elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile
esikuswelayo kukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu sefuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi vele abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ixolise kulizwe lonke ukuthi hayi siloxolo, we did wrong, sabulala abantu, sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi, abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakho nokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo.
Kwakungeladlakela, akwakungela muntu othiwa ngo-MDC ngoba ngowani, kwakulama-voters ayefrustrated ukuthi hayi abantu sebephuze ngama-results ethu sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with a political party. Kwakungeladlakela, which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi bavisele phela. Abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti linabantu ama-results angaphi, ngoba in terms of the procedure yokucounta ama-votes sasiqala ngakalokhu vele ngaka-president, kulandela ka-MP, kulandela ka-council. Kusitsho khona ukuthi ama-presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready, abe no-announcewa ngoba yiwaye phela first before the other one. So akula nto yokuthi abantu babesilwa.
Lo umnumzana Brian Dube isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MTC sixoxelaye eseGwero.
Ele Zimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivutho elangena khona esitaladeni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitaladeni besekela ivutho. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lwethe connection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukaMgabe sezifezekile na? Sokulobubelo yini empilweni zenu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lilokhu lililizwe elithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka we-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. So kubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika, okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Food and Agricultural Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa nguChris Gande weStudio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekaLwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena esitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqhathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezamalungelo kaZulu kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Ye nxa siqathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhonomi siqathanisa okwenzakala last year ngo-November kuwesisibili. Ngoba nxa sikhayela khathesi into sezikhwelile, into ziyashota. Inflation yena ikhona ngo-2007 isikhona njalo, kodwa last year ngo-November kwakungekho konke lokho. So nxa siqathanisa lo-November last year hayi sokuwesisibili.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
Engingakutsho sibili kande lapha ukuthi okukathesi ngemva komumona lo okuyohamba wangani ubamuki wezimali umumo wakho na ofana nowawumnyaka opheleyo umumo wakho na uphansi ngoba nxa ngikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusaba isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhisimusi kodwa-ke okuengikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani kuyakhanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho ngabona ukuzahlupha futhi njalo kakhulu yizo zenezo zimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezivelela ngaphandle yikho mbona ngani ikhisimusi lelizayo ikhisimusi elithiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungani kungani umumo wakho uphansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla umnotho ugugudeka ngamandla kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi wehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi ogandeka okwakathethe ikuthi ngeke ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi gande isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi umthuli mnike wathi ekhuluma idaka lakithi uminist of finance umthuli mnike lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga zibe ngu-6 nje sesingemva kwakhona okwesibona ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abantu bazagashisa bakhulume okade sigande kusese kumasinya siwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Nxa thina sazitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivukile kuguqula izinto impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sokuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebezifake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda kutho ukuthi zilawula uhlukantshintshayo. So kutshengisela ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho. Ibhasi yona yenye ibhasi yezanu ufake zintshintsha zi-driver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi sesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Let's go.
singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uzulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edalela ePhalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abatsha bebandla leMDC basole kakhulu amapholisa lamasosha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukancwabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.